Vachitaura semunyarikani kuburikidza nepadande mutande pamusangano wekuzeya nyaya yekurwisa uhori waitwa muBulawayo nhasi muzvinafundo Patrick Lumumba vekuKenya avo vane mukurumbira munyaya dzekurwisa uhori. Vati kunyange hazvo pane vamwe vane maonero ekuti uhori hauna kuwanda sezvinotaurwa nevakawanda munyika dzemuAfrica uye kuti nyika dzekumadokero dzinobatsira mukuita kuti uhori huvepo munyika idzi, chokwadi ndechekuti uhori idambudziko guru ratekeshera munyika dzakawanda muAfrica.
The tragedy of Africa today is that our politicians and our civil servants may not be the best paid, but paradoxically and ironically, some of our richest men and women are to be found in the political arena. Today, in Africa, if you want to be a millionaire or a multi-billionaire without working at all, you become a politician, or you join the military, or you become a bureaucrat.
Zvinhu zvinoshamisa nekurwadza zvikuru kuti zvisinei nekuti vashandi vehurumende nevezvematongerwo enyika munyika dzakawanda muAfrica ndivo vanovana mihoro yakaderera, vanovanikwa vari ivo vamwe vevanhu vane upfumi vakakura munyika idzi. Pari zvino munyika dzemuAfrica dzakawanda, kana uchida kuve munhu akapfuma asi usingashande unoita zvematongerwo enyika kana kuti unopinda muchiuto kana kuwana basa rapamusoro muhurumende.
Vatiwo kunyange hazvo pane mitemo uye nemapazi akasiyana-siyana anobatsira kurwisa uhori. Uhori uhwu hunopera chete kana vanhu vakave nemafungiro pamwe netsika itsva dzekuita zvinhu.
The time is now to say our mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. We have sinned. And if we do not atone for our sins,
yasvika zvino nguva yekuti tiongorore unhu hwedu, tibvume kuti tiri kuita zvinhu zvisina kufanira, tiri kutadza zvikurusa uye tinofanirwa kuti tigadzirise kutadza kwedu uku. Hapana mitemo ichabatsira pakugadzirisa izvi, hapana matara achabatsira pakugadzirisa izvi, tinofanirwa kungochinja unhu hwedu.
Vatemba Mliswa, avo vanoisa chigaro wechikamu chemuZimbabwe cheAfrican Parliamentarians Network Against Corruption uye vari nhengo yeparamende yakazvimirira, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nemaonero amuzvinafundo Lumumba.
Toda kuti vange vachimirira mabasa avo nezvinotaura bumbiro yenyika, nekuti kana vasipo zvinonetsa kuti tizive kuti tiri kufamba pamwe chete here kana aiwa. Inonzi collaborated effort ndiyo nguva yanofanga vachitaura kuti tingairwisisei tisina mari. Nhengo dzeparamende dzichinzwa kuti bhajeti yakuitwa, tinotora tivapei mari, kasi tinovapa mari seiwo vasipo.
VaBrian Dube, avo vanoisa chigaro wekomiti inoona nezvekushandiswa mari dzehurumende mudare reparamende kana kuti Public Accounts Committee, vatiwo vanotsigira maonero ava Lumumba.
Vanhu ngavachinje nzira yavanoita nayo zvinhu zvavo, ngavachinje nzira dzavanopfuma nadzo, ngavachinje kunyange nzira dzavanorelata nadzo nemainstitutions nemaorganization, nekuti kazhinji kacho sezvataurwa paya munowana kuti vanhu vanopinda mumakomiti chero mupalamendi akasiyana-siyana vaida kunoprotekta either mainteresti avo eumbavha kana kuti vachida kuprotekta shamwari dzavo kana kuti vachida kutoshandisa for extortion, mubva maona kuti no pano kuda kuchinjwa maitiro.
Muzvare Memory Mbondia, vanomirira dunhu reMidlands pasi peurongwa hweproportional representation, vatiwo zvakakosha kuti pave nedzidziso yakasimba kuvanhu vose munyika kusanganisira muzvikoro pamusoro pekuipa kwehuori. Asi vakuziwa Murapa, vanove mutevedzeri wasachigaro weZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC, vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vachibvumirana nemaonero avaLumumba, pane mitemo inoda kuvandudzwa kuti kurwisa uhori munyika. Sangano reAPNAC rinopindwa nenhengo dzeparamende neSenate nekuda kwadzo senzira yekuratidza kuzvipira kwadzo mukurwisa uhori. Musangano wekuziva kurwisa uhori uyu unopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzana Musengi.